Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe nekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika makumi mashanu gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west amai Mary Muriswa Chikoka vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu vemashwesti takapiwa mutemo wekutevedzera maringe nekuti vatirei kushanda navo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwatiri kuita isusu ndezvekuti vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge tawanawo track record zvakanaka nekuti tichiona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mumashwesi hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudzanai zvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamapurojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemu vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuamerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1020. So in terms of the whole package nemastarter packs zvaiitwa nemaboreholes makers you find kuti even vanhu vandataura 6000 vanogona kutsvinge vachidarika but the total budget amount yakashandiswa for the whole project ichisapota maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa atangwa aya aenderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwo anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartups aya masewing machine they should be trained kumavocational skills acho yekuti zisewing yacho inombofambiswa sei nemanagement yemusini wacho unombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kunama simbi kana kuti kuweredza pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndeamai Melonsia Chinyani avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerutsiguro rweUSAID urwu.
And the benefit from masata pegs atapiwa neUSAID ndikunzwa kufara nekuti chakachokwadi pekutangira ndanditori nafemuyuti but empowerment yandapiwa inyika ndichiona kutoti ndane pekutangira ende ndakwanisa kupedzai pain this hard economy that we are living in saka ndine hope yekuti kubva izvezvi ndichiona nemusungumba life yangu yakuti ndane pekutangira.
Chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu neMakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti building and strengthening community resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.